A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, the Women's Roundtable. We are coming to you from Washington today on this Thursday, 20th of August, 2020. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., this Thursday, the 20th of August, 2020. Because of the COVID-19 pandemic currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where we've seen cases rising every, day to day. At the moment, the Minister of Health actually published figures yesterday saying there are 5,643 recorded cases in Zimbabwe, with at the moment 150 deaths. And we've also had some good news coming in that there have been, an increase in the number of recoveries of those that actually contracted COVID-19 but were able to fight it, and those stand at 4,442 in Zimbabwe at the moment.
Yes, and we also see that this figure was brought about by the 266 cases which were reported by the Minister of Health yesterday, and 9 deaths. We saw that of late these figures were lower than this, but now they are a bit higher. And of the recovered cases, there is a total of 4,442 people have recovered from the COVID-19. And yesterday alone, the Minister of Health says 337, which leaves the active cases at 1,051. Instead of the reported 5,643 since the pandemic started. We'll be looking at this, and the world statistics. We'll be also looking at political developments that are happening around the country. Ngingathi ke kulabo abasanda ukusixhuma lamhlanje, siyabe ke sicubungula ke udaba lwe-COVID-19, igcikwane phela eselisabalele emhlabeni wonke. Siyabona ukuthi sikhuluma nje elizweni eZimbabwe kuphela kulabantu abazinkulungwane ezinhlanu abedlula leli nani 5,643 asebehlaselwe yileli gcikwane kwabhubha abalikhulu namathumi amahlanu i-150. Sibona nje ukuthi izolo likabula abangu-266 babanjwe beli gcikwane leli, kwathi-ke kwabhubha-ke abayisishiyagalolunye i-9 okulinani elikhulu ngoba kwande ukuthi kube nabalihlekana kuphela abafa ngesikhathi ngelanga. Yikho-ke siyabe sikucubungula lokhu sikhangela lezombusazwe, njalo siyananzelela ukuthi kunengi okwenzakala kwezombusazwe, kunengi okwenzakala emthethwandaba. Abantu lokho bethukuthele ngodaba lwama-Catholic bishops ukuthi uhulumende ulokhu basela umlilo engaxolisi ukuthi wabaphendula kubi, kodwa la uhulumende uthi kakukho kubakwenzayo ngoba kuyakhanya ukuthi labo sebethathe ezombusazwe. Simbona umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma, njalo sibonile namhla inhlanganiso eziningi zemathebelenje zisola amazwi kankosikazi Monica Mtswanga ngalolu daba. Njalo siyabona ukuthi emthethwandaba kulabanye ababotshiweyo-ke abalokhu abanye abathi akufanelanga bebe kulelo dali. Siyakhangela ukuthi kulomnumzana Hopewell Chinono laye ubotshiwe-ke, wabotshelwa ukuthi abanye abathi ukuthi wabhala okungahambelani lohulumende. La umnumzana Jacob Ngarivume ebetheswa icala lokuthi babeziqoqa ukuthi abantu betshengisele ekupheleni kwenyanga edlulileyo, njalo lokhu belwisa ukuthi bephume entolongweni ngemali yesibambiso se-bail sokuze kusedlula inyanga sikhuluma nje. Yikho-ke lokho esiyabe sikukhangela-ke sikucubungula lamhlanje silabanye abahlonishwa bethu esiyabe sicubungula zonke nje sithathelane lamalungelo oluntu kanye lokuthi abantu baphila njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Before we go to our guest, over to you, Marvelous.
Aiwa, tinokuchingamidzaine mufaro pano pachirongwa chedu paLive Talk, apo tinotarisa isu chirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table nemusi wechina kudai. Tiri kutarisa isu nyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19, icho chatekeshera pasi rose, uyezve zvaita kuti tiwanikwe isu tichitepfenyura kwamuri tichibva kumba. Saka pari zvino tiri kuona kuti bazi rezveutano riri kutaura iro kuti pane vanhu vazhinji vawanikwa ivo vachibatwa nedenda irori reCOVID-19. uye uwandu wevanhu varikuwanikwa ivo vachibatwa nedenda iro rimunyika huri kuramba uchiwanikwa uchikwira pari zvino. Bazi rezveutano rinotaura izvo kuti pari zvino pane vanhu vanodaudzira ivo panguva ino pane zvavakaparura nezuro manheru. Vanoti ivo pane vanhu vanosvika ivo 5643 vawanikwa vachibatwa nedenda iro recovid-19 uye pakawanikwa pane vanhu 150 vawanikwa vachishaya. Vanoti zvakare pane vanhu 4442 vawanikwa vachibatwa nedenda iro recovid-19 uye tichitarisa zvakare kuti pari zvino pasi rose denda irori rakapfunya chisero nyanya imo muno muAmerica. Pari zvino global figures dzinotaura iro kuti pasi rose pakamira sei pane vanhu 22 million vabatwa nedenda irori recovid-19 kwozowanikwa izvo zvakare pane 787,000 vawanikwa ivo vachishaya. Muno muAmerica matiri pari zvino pane vanhu 5.5 million vabatwa nedenda irori recovid-19 toona isu kuti 173 vawanikwa ivo vachishaya 173,000 vawanikwa vachishaya. MuWashington DC umo ndiri kutepfenyura ndiri mune vanhu 13,354 vawanikwa vachibatwa nedenda irori recovid-19 uye 600 vakawanikwa ivo vachishaya. Saka tichange tiri kukurukura pamusoro penyaya yedenda irori tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika zviri kuitika munyika pari zvino. Tinoona kuti pari zvino nhasi taona mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaribvumwe uyezve naHope Chingono anova iye mutori wenhau anonyora iye nyaya dzake uye watakaona achisungwa mumavhiki apfuura vachiendeswa zvakare kudare uko tawanikwa vachinzi ivo magistrate kana kuti vemudare vanga vaudzwa ivo kuti vaJacob Ngaribvume vatadzwa kuti vabviswe cheni dzanga dzavanga vakasungwa nekuti zvanga makii here kana kuti chii zvanga zvisiri kushanda. Izvo zviri kushorwa nevazhinji vanoti ivo kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Saka ndozvimwe zvatichange tichitarisa. Tichitarisa zvakare kuti imo muno muAmerica pari zvino mune sarudzo huru iri kutarisirwa kuitwa muna Novemba uyezve tinoona kuti muzuva ranhasi bato remaDemocrats rawanikwa iro richidoma vaJoe Biden kuti vamirire bato irori musarudzo dzichaitwa muna Novemba uye vaJoe Biden vachawanikwa vachitora kana kuti vachiwanikwa vachiita acceptance speech yavo muzuva ranhasi manheru vachitaura ivo kuti aiwa vanobvumirana nekunge varivo vadomwa kuti vatungamire bato iro remaDemocrats vachirwiswana navaDonald Trump vemaRepublican. Saka zvimwe zvatange tiri kuziya ipo pano uyezve tawana munyarikano wedu Dr. Chipo Dendere vachange vachizeya nesu maonero avo mamiriro akaita zvinhu panyaya iye zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muAmerica. Tichitarisa zvakare kuti takaona vaJoe Biden vachidoma mudzimai wechidiki amai Kamala Harris vari kunzi ivo ndo vachange vari mutevedzeri wavo uyezve vazhinji vachiti izvi zvinogona kuzobatsirawo kuti bato irori remaDemocrats riwane richikwezva vanhu vanobva kunze kwenyika yeAmerica madzimai nevamwewo. Saka zvimwe zvatichange tiri kuwanikwa tichizeya ipo pano tichitarisawo zvakare kuti iro bato remaRepublicans richange riine mutambo waro mukuru svondo rinouya apo vaDonald Trump vachatorawo vachitaurawo acceptance speech yavo yekutaura iyo kuti ivo vari kubvumawo kuti vawanikwe ivo vachitungamira bato iro remaRepublicans musarudzo idzodzi. Asi chataona chaitika panguva ino yeCovid-19 tiri kuona kuti convention iyi yemaDemocrats iri kuitwa virtually zvinoreva kuti vari kutaura sezvatiri kuita izvozvi vari padandemutande. Havana kuungana sezvataimboona zvichiitika munguva inopfuura asi vari kuti ivo vari kuremekedza nyaya yekurwiswa kwechirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose uyezve taona kuti imo muno muAmerica mune vanhu vazhinji vabatwa nedenda iri uyezve kuti rakauraya vanhu vakawanda. Saka vaJoe Biden mune zvinyorwa zvavakawanikwa vachiparura vari kutaura ivo kuti nyaya yekuti bato ravo remaDemocrats riite yavari kuti iro virtual convention yakawanikwa iyo ichiitwa kuti iite zvakadaro pamusoro pekuti vaida kuti vakwanise kunge vachichengetedza upenyu hwevatsigiri vavo. Takaona zvakare kuti vaBiden hatina kuona vachienda kunzvimbo dzakawanda wanda vachienda ivo kunowanikwa ivo vachitsvaga rutsigiro asi kuti vanga vari kuita izvozvo zvevirtual tikaona zvakare paipo pazuva ranhasi tichange takatarisa tichiona zvichange zviri kubuda ikoko kuna va Joe Biden kutela we kwavanogara vachitaura ivo virtually kuti vachange vachitora watingati utungamiri wokuti vamirire vatore maDemocrats munyaya yekuti vawanikwe ivo vachisarudzwa semutungamiri wenyika yeAmerica. Asi zvizhinji zviri kuitika panguva iyo ino, saka zvizhinji zvatange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo tichionesana kuti zvakamira sei uye zvekuti zvii zvamungadzidze kana kuti Zimbabwe ingaonei pane zvatiri kuona zvichiitika imo muno muAmerica. Madzimai ari kukosheswa here panguva iyoyi yesarudzo? Hatichiona zvakare kuti kovhoti yemadzimai yakakosha sei panguva inoyi yesarudzo? Hatichiona zvakare kuti pane zvizhinji zviri kuitika ipo panguva iyo ino, uyezve sekutaura kwataita tine vanyarikani vachange vari pano vachenga vachitaura nesu vachitipawo pfungwa dzavo pane zviri kuitika imo muno muAmerica pari zvino. Todzokera zvakare tichitarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 iyi imo muno muAmerica. Tiri kutarisa kuti America ine vanhu 5.5 million vabatwa nedenda iri, uyezve 173,000 vakawanikwa ivo vachishaya, zvaita kuti bato remaDemocrats riti iro aiwa richange riri kuita musangano waro mukuru wavanowanzoita misangano iyi kunzvimbo dzakasiyana-siyana, uyezve kunokokwa vanhu vakawanda vanouya kuzotaura pamisangano iyi. Saka nhasi taona kwekutanga, kana kuti vhiki rino taona kekutanga misangano iyi ichiitwa pamadandemutande yavari kuti iyo virtual convention. Saka pane vazhinji vari kuya vachitaura pamisangano iyi, saka tange tiri kutaura nenyanzvi dzedu kuti tinzwe kuti ndina nani vari kutaura pamisangano iyi, uyezve tichinzwa kuti pane vari kutaura ava ndevapi vangabatsire kuti vaJoe Biden vaenderere mberi, uyezve tichiona vachirwisana navaTrump, nekuti kune rimwewo divi vaTrump kune nzvimbo dzavari kuenda vachinotsvagawo rutsigiro. Asi naivozve vachange vari kuitawo virtual convention apo vachawanikwa ivo vachitaura vari kumuzinda weWhite House kuti vachange vachimirira bato remaRepublicans pasarudzo huru idzi dzichaitwa muna November iro gore rino. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo, uyezve tichionesana nemi kuti munoona sei zviri kuitika izvi zvematongerwo enhau zviri kuitika munyika zvakamira sei, munoona sei panyaya yezviri kuitika kumatare panguva ino. Tichiona kuti pane nyika zhinji dziri kukurudzira Zimbabwe kuti dai Zimbabwe yawanikwa ichiremekedza kodzero dzevanhu, asi iyo nyika yeZimbabwe nehurumende ichitaura iyo tiri kunzwa vachitaura ivo kuti muZimbabwe hamuna kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitika panguva ino. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura tichionesana kuti zvakamira sei panguva iyo ino apo pasi rose riri kutarisa iro denda recovid-19 kana kuti coronavirus, uyezve nezvimwewo zvakawanda zviri kuitika munyika pari zvino.
We have our first guest, Chipo Dendere, whom we can bring forward here. Who can tell us about that? Yes, since we've met our call, I'll put you shortly through to her. We welcome you to the show. Ms. Dendere, if you can introduce yourself.
Hello, listeners. My name is Dr. Chipo Dendere. I am a professor of political science in the Africana Studies Department at Wellesley College. This with me is my assistant, Dr. In the Making, Veneka. Please forgive us if she starts to cry during the show. As you know, most women were stuck at home with no child care because of the COVID crisis.
Mm-hmm. Dr. Dendere, mukatisana nguruwo kuti munoona sei zviri kuitika tombotanga kuZimbabwe. Tinoona nyika zhinji dziri kuti kuri kutyorwa kodzero dzevanhu, asi Zimbabwe iri kuti iyo hapana kodzero dzevanhu dziri kutyorwa. Tichitarisa isu kuti panguva yapfuura takaona vana bhishopu vechechi yemaRoma vachinyora tsamba kumutungamiri wenyika vachikurumbira kuti dai pawanikwa ipo pachigadziriswa kuvanhu vachiyananiswa panyaya iyoyi yekutyorwa kwekodzero dzevanhu, asi hurumende iri kutsika madziro ichiti hapana kodzero dzevanhu dziri kutyorwa.
Not kunakidza, asi kana takatarisa hurumende haisi kuramba kuti muZimbabwe munotyorwa kodzero. Zvavari kutaura ndezvekuti mifananidzo iyi ndeyekare, isu hatichaita zvakadai. And ndinoona zviri zvinhu zviri very interesting, nekuti havasi kutiudza kuti ndezvekare kubva kare kwarihende, varikungoti mufananidzo ndiye kare isati sikita zvakadai asiwo varikuramba zviri pachena zvokuti kumahospitals hazvina kumira zvakanaka tiri kuona vana Hopewell Chingono naJacob vakaiswa mumachains izvozvo havasi kuramba saka hurumende iri pakambunyikidzika nhasi taona vachiapologiza kumubudiri wenhau wealjazeera akatukwa zvinonyadzisira nemumwe wavo wezanup f saka vasvika panguva yekuti vakuona kuti pasi rese riri kuziva kuti zvavari kuita hazvina kunaka asi kuti vabvume kuti vanokwanisa kugadzirisa izvozvo zvaramba
tombotarisa imomuno muamerica mune gadziriro kana kuti sarudzo huru dzichange dziripo muna November uyezve musi wanhasi zuva ranhasi bato remadhemokrats richange richidoma zviri pamutemo rakatodoma zvaro asi vabiden vajoe biden vachange vakamirira madhemokrats vachatambira zviri pamutemo chikumbiro icho ichi chebato ravo kuti vatungamire kuti vave varivo mutungamiri vachakwikwidza navatrump pasarudzo dzemuna November munoona zviri zvii zvingabude pazvichaitika nhasi manheru
ndinoona madhemokrats vacharamba vachingotaura shoko ravabhirira kubva vaobama pavakataura nezuro vakamala harris mai michelle obama vari kuedza kuudza kuti pane musiyano pakati papresident trump navajoe biden vachiti musiyano wacho ndewekuti vatrump havatore basa ravo seriously vatrump vanokurudzira zveracism uyezve kuti vatrump vatadza kugadzirisa ikonomi pamwe chete nekudhila necovid-19 ndinoona sekunge mukutaura kwavo vajoe biden nhasi vachasimbisisa zvekare izvozvo zvekuti ivo vachakwanisa kugadzirisa ikonomi kukunda vajoe biden uye kuti ivo vanogona kugadzirisa zvinhu zvese zviri kunoita muamerica kunyanya panhau dzeracism nemarayots atakaona ari kuitika munyika yese
ko panyaya yekuti takaona vajoe biden vachidoma ivo mudzimai semutevedzeri wavo zvingabatsira here izvi
zvinogona kubatsira democrat party vakadzi kunyanya vakadzi vechitema ndivo vakabata bato asi mubvunzo wakamirira ivo vajoe biden namuzvare kamala harris ndeyekuti vachagona here kuti vakadzi vechichena vavhotere joe biden tinoziva isusu kuti muna 2016 vatrump vakahwina ne 52% yevakadzi vechichena vanogara mumazimbabwean areas so vane mutoro mukuru kuti vakwanise kutora mavhoters iwavo vamaise kumadhemokrats kuda pamwe nezviri kuitika necoronavirus kunetsekana kwechild care nenhau dzeeconomy zvinogona kuita kuti vanhukadzi including vakadzi vechirungu vaende kune madhemokrats asi madhemokrats maonero angu ndeyekuti vane mutoro mukuru 2016 vanhu vakanga vakazorora vachiti muzvare Hillary Clinton vachangotora chigaro asi hazvina kubuda saizvozvo saka ndiona kunge madhemokrats vane basa rakavawandira pamberi pavo
Yes, and also if you can briefly explain in English what you are saying, what are your views on the Democrat, on the DNC that's currently underway, and how do you think it will affect women, especially the selection of Senator Kamala Harris as Joe Biden's running mate?
So, absolutely, the DNC has been more exciting than I think a lot of people anticipated given the virtual nature of the conference. However, the positive thing first, I think Kamala Harris's nomination as the vice presidential candidate for the Democrats will certainly bring in women of color in particular to the Democrat side, but that's never been a problem for the Democrats. They've never had a challenge with being able to mobilize women of color. The biggest challenge that remains for the Democrats is whether or not they can get the 52% of white women who voted for Donald Trump to go behind Kamala Harris, who is a black woman, who's also Indian. So her mother was Indian, her father was a black man from Jamaica. So the question really is whether or not they can get the middle class and the working class white women to support Joe Biden's candidacy. Now, Joe Biden is likely going to attract working class voters, but the jury's still out when it comes to middle class white women in the U.S.
Okay, thank you very much. We're bringing in another guest. If you can just keep holding, we'll come back to you shortly. lapho ke besikhuluma ke lo dokotela Chipo Tendere yena ke phela ngudokotela wesikhwica mfundo ofundisa khona le makolitshini esitshela ke imbono yakhe ngomhlangano oqhubekayo lapho ebandla lamademokrasi eliphikisayo kulandela ukukhethwa kwesifazana Kamala Harris ukuthi amsekele okuthabise abaningi kakhulu ngoba kuyimbali enkulu kulelo lizwe ukhulumeke lokunye ke okuninginingi kodwa nje okwakathesi umhlonitshwa wethu wesibili esilayo lapha unkosikazi Cora Ndebele sake sakhuluma laye ubona lo msakazo uzasichaza ke yena ukuthi ungubani njalo uzasichasisela nangohlelo lakhe siyakwamukela emsakazweni unkosikazi Ndebele
Ngiyabonga.
Ye, lapha ke sikufake ngocingo sithemba ke ungaphakamisa mbijana ilizwi ukwenzela ukuthi abalaleli bekuzwe. Ye, ungakhumbuza abalaleli ukuthi ngubani?
Igama ngikhora Ndebele ngisuka emakhandeni ngihlala emakhandeni okobulawayo. Ngiyenza iprogram engingazakala ngayo kakhulu iprogram yesukitheni. Engiyenza emakhandeni labanye omama esahlangana bakungangcono sisize umphakathi ngokuncane ucommunity yethu sabona kurayit ukubana senze isokishini ekhangele ukubana ibinikeza abantwana ukudla ekuseni iporridge lantambama isuphu yantambama ukuthi ntambama kuyahlukana ukuthi sibanikeza nokusika ngamalanga yathi ngamafithane ngoku siyasikhora Ndebele.
Ye, selokhu saxoxa nawe kulolu hlelo selwaqhubeka njani uhlelo lwakho lokho elunjalo yini lazuza olunye usizo phezu kwalolo lalivele lilalo njalo abantwana sebebuya ngobuningi babo yini nokudla sekukuningi labantu abancedisayo amavolontiers asemaningi
yebo kunjalo ukudla kuba khona kungabi khona i-response yaba khona kakhulu ngamalanga akuqala kathe sifungani ukuye mhlambathi i-stock sisesenaso
ye manje abantu bavuma yini ukwenza lo msebenzi kungelambada
ye kuyabavuma but baba balutshwana kodwa bayaphakama laba abazimiseleyo bayaphakama abanye hayi kuyanse ukuphakama kakhulu abantu abatsha ama-youth labanye nje abantwana bangani sebekhulile aboma-16 16 bazithakazelela ukubana babeaaaale
wathi kulona lolu hlelo kulabanye njalo ababebuya kodwa bengasibo bantwana abazithweleyo labanye nje asebebadala bafuna usizo selenelisa yini ukuthi labo libafake kulolu hlelo kumbe hhayi lisalungisa ukona
okwakhathi safika yenelisa ukuba ama-resources ethu angala asisemalutshwana akasivumile ukubana si-accommodate abantu abaningi ngaleyo nje ngoba okwamanje-ke kahle kahle ama-numbers ethu abakubo-100 abantwana ngesikhathi zekuseni then kuboisapha kuba kuma-120 sometimes sisiya kubo-200 so siyabona ukuthi manxa singavele singevulile sithi labantu abadala abaludingayo uncedo bakasondele eduzane kungathena kusithama sikhangelele indleko ukubana indleko esinazo ingani okwamanje but sivumele ukubana sizingaleyo nje
ye ungasikhumbuza njalo ukuthi ke nje inhlanganiso yakho ibizo yiliphi njalo lisebenzela lingaphi kukanti labo abalincedisayo ngoba ukwenzela ukuthi labo abafuna ukufinyelela lolu ncedo belutho
inhlanganiso yethu ye-Open Heart then sitholakala emakhandeni ku-2407 yikho lapha esibhedlela khona yikho lapho kulesukishini yethu and then ingathi nokuna ngamafishane nje khona lokhu
ye siyananzelela ukuthi athesi ngesikhathi se-COVID-19 abantu bathwele nzima lapha ezindlini abanye lokho ababekwenza ukuthengisa impahla ukuthi beziphilise abaselakho kukanti-ke abanye imisebenzi ayisekho lanxa abantwana bevalile ezikolo batshona bebaningi ezindlini la lingathi lokhu okwe-COVID-19 kuyengezelela yini uhlupho olukhona lokusilela kokudla lokunye
yebo uhlupho lolu olukhona olwe-COVID-19 luyangezelela kakhulu uhlupho oluba khona ezindlini njengoba lisithi ukubana abaningi bethu babe-affected nohlupho lolu ngenxa ye-lockdown ngoba abaningi abazali ebephila ngokuzisebenza ukuthengisa nokunye nje okuthithine kodwa ngenxa yama-restrictions la khona e-lockdown kuba nzima abazali abaningi i-income kabaselayo So ngalokho ke kuyangizubana ama numbers nje abaningi ngoba ezindlini akusamanga kahle abantwana abaningi ukudla basawutholi ngemfanelo. Ikufika ubana ama numbers nje kwafika sekukhuphuka sesiba ngokuningi kakhulu ngenxa yohlupho lonalolu olwe COVID-19 nge-lockdown.
Yebo ke manje lina kwini amanyathelo iwapha amanyathelo eliwathathayo ukuthi libone ukuthi igcikwane lela limemetheki ukuthi abantwana labo basafe sengathi bavikelekile. Kukanti imigoqo ye-lockdown le ama-restrictions lama-curfew lani akuliphambanisi yini ukuthi ligcine nini ukuba nika ukuzwa?
Akusiphambanisi ngokani sahle sasuswa kulesikhathi sizasukubana sokule-lockdown ebakhona ngesikhathi esinje usuyagcina ngesikhathi esinje. So lathi manxa sisenza inhlelo zethu sesibona ukubana senza ngenhlelo ezihambelana nesikhathi esesisifunga uhulumende ukuthi abantu bakhona ukubana bahambe i-train.
Yebo kuthi ukudla kwantambama. Ukudla kwantambama kwakusiba kwakuphiwa abantu kungatshayi ihola lesithathu kuqala. Khathesi kungatshayi lesihla ntambama.
I-lockdown ibisithi isikhathi sokuvalwa ntambama. Ntambama bekungu-6 ukuthi abantu bengahambi.
Okay.
So ngazange kusiphambanise kangako cause ngu-4 abantu bekhonisa ukubana bebuya abantwana bezokudla ngo-4. Then bebekusho ukuthi by 6 sebesezindlini. U-3 wayeyisikhathi sokuvalwa kwendawo esisebenzela khona abantu ama-shops into ezinjalo.
Oh, ngezinye indlela abaliphathanga njengebhizinisi.
Hhayi, abaphathanga njengebhizinisi. Akanye sibe noshupho olukhulu kalukakulokhu. Njalo ngenxa ka-COVID-19 siya-make sure ukubana silandela imithetho esiphiwe nguhulumende yokubana sivikeleke. Abantwana siya-make sure ukuthi abantwana bonke ababuyayo siyabakhuthaza noma bebegqoka ama-mask. Njalo nezandla nxa bengena siyabagezisa izandla ukuze babe bezomukela ukudla kwabo kuhlanzekile. Okunye njalo siya-make sure ukuthi bamaintaina i-social distancing nxa ukuthi kube i-1 mita apart ukuze bengajiniseminyana kakhulu abantwana.
Okay. Yebo ke kulungile ke Nkosikazi Ndebele, before we bring back our other guest, Dr. Chipo Dendere. Can you explain to us in English on how far you have gone with your program of the soup kitchen, Open Heart, which you are now having at Emakhandeni, so that others can also understand?
Okay, we've been holding soup kitchen in Emakhandeni for the past 3 months now since the lockdown started. And they were feeding children from 0 years up to 15 years. We are feeding children around 100 to 120 for breakfast, then for supper, the usual range around 120 to 200 on daily basis, Monday to Friday actually. Then we have some challenges that we are facing currently. We have the challenges of shortage of our resources to maintain our soup kitchen. That's the challenge that we are facing. We have the challenge of water. Recently in Bulawayo, there was no water in most locations, so we're forced to look for water in boreholes, which was a challenge. But at the moment, we are consistently continuing with our program of soup kitchen at Emakhandeni.
Yes, and what measures are you taking to ensure that the children, the community is safe from the COVID-19?
We make sure that when children are coming for food, we make sure that there is social distancing among themselves. Then we make sure that they put on their mask, and we also make sure that they wash their hands when getting in to come and face the food.
Yes, sir. So generally, do you think the hunger, which is there in your ward at Emakhandeni, that COVID-19 has had an impact on the way the number of children has increased? And as you also said, that there are also some adults looking for assistance in the kitchens.
Yes, COVID-19 has caused a huge impact on food shortages among us, most homes in our location. Why? Because most parents were sustaining themselves, some selling vegetables, some majority were self-employed. But because of COVID-19, there was restrictions, lockdown, leading to their source of income being disrupted. So this has caused even our soup kitchen to increase numbers on a daily basis. As I said before, children, when we started, there were few, but now the numbers have increased because of the lockdown restrictions and COVID-19.
Okay, thank you very much. If you can just stay on the line, while we bring our other guest who talk to you briefly. Thank you. Over to you now, Marvelous.
Aiwa apo tangati kunzwa kubva kuna mai ndebeleve vari kuti ivo vane soup kitchen yavari kuita kubulawayo yekuedza kuti vawanike vachibatsira vamwe vari kutarisana nedambudziko rechikafu panguva ino nekuti tinoona kuti vazhinji panguva ino vari kutarisana nedambudziko rechikafu saka vari kutaura ivo kuti vanotevedzera ivo nyaya yekuti vanouya kuzowanikwa vachidya chikafu ichi vari kuiti porridge vanouya vakapfeka mamask nezvimwe zvakadaro saka izvi zviri kuitika kubulawayo asi tinoziva kuti kunzvimbo dzakasiyana siyana tinoziva kunana Chinhoi kune Chinhoi kitchen pana amai vamwe vari kunzvimbo yeku Victoria Falls vari kuita zvakare mabasa iwo ekubatsira vamwe vana vechidiki panyaya yekuverenga mabhuku nezvimwe zvakadaro vakatowanikwawo vachiwana rubatsiro mushure mekunge vauya ipo pano.
Ah, we've had a glitch there. Yes, Dr. Tendere, I'm sure you heard our guest in here. She's having this soup kitchen. It's a high density suburb in Emakandeni township. What is your view on what's happening with COVID-19 and families in Zimbabwe, the impact? If you can compare how the government is handling the issue here and at home, especially on welfare issues.
I think a big challenge in Zimbabwe for most people is that people are really suffering from our economic challenges that they're having. And the COVID-19 situation has made poor people even poorer, and there are no social net to hold people up that are already suffering. So that's a big problem, especially in our high-density areas. In the United States, the situation is a bit different in the case that the government was able to offer unemployment checks, although those have since expired at the end of July. But it does make a difference. So if the government can intervene and give people some kind of support, it's not as grand as what people are getting in Canada or maybe even in the UK, but it is something. And in our case, the bubble is just not happening. I think women have become even more vulnerable.
Dr. Dendere, your sound is hiccuping a bit. We can't hear you.
If you can hear us, may you try to join us again and we'll relink you?
I wonder if you need technology. Apo tripezo titinzwe zvikutaurwa na Dr. Chipo Dendere asi dzimwe dzenguva zvinomboitika. Kuti network inogona kudona kana zvimwe zvakadaro. So star, I think just drop her so that she can rejoin. But tangatiita endedza mberi. Tichitaura isu panyaya yedenda recovid-19 tichiona Dr. Dendere vanga vari kuedza zvakare kuti vataure nesu pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika muno munyika yeAmerica pari zvino umo iro zuva ranhasi tiri kuona vaJoe Biden vemaDemocrats vachange vari kuwanikwa ivo vachitaura iyo yavanonzi acceptance speech yekutaura kuti ivo vatambira chikumbiro chekuti vave vari ivo vachange vakatungamira bato iro remaDemocrats. Saka tichange tiri kuzeya nyaya iyoyi munguva inotevera tichiona kuti zvakamira sei ikoko uyezve kuti zvii zvimwe zviri kusanganiwa nevamwe vari mukukwikwidza imomo star.
Yes, and we'll go back to our guest, Ms. Cora Ndebele. Ngamalungelo oluntu eZimbabwe. Ungathini khona hapo ngamalungelo oluntu sasizwe abesifazana besithi bahlukuluzeka amalungelo abantu aphathwa kuhle abanye bayabotshwa mahlayana. Liyake likubone yini lokhu njengabantu nje abazihlalele khona hapho ezigabeni zenu kumbe hayi likuzwela emsakazweni?
Kwandile kakhulu lokhu esigabeni sakithi emakhanda nokuthi esigabeni sakithi emakhanda singathi sikubulawayo sikubonile kusenzakala kunkazana i-county park isikhathi se-lockdown ukuthi bahlukunyiswa bangaphathwa kahle abazomthetho amapholisa. So amalungelo oluntu njengani kuleli lizwe aseyishuke kakhulu ngezima elingaphathi abantu abaningi kahle. Ngokuba njalo noma lizama uzama ukuthi uhambe kwakwazi umthetho, umthetho awuthathi kahle abantu besifazane. Kungani nje kulokweyisa okuthize kuthi thina lingaphathanga ngendlela yokuthi ngabantu bakumama babantu abangumama ufuze lelithothi instead yokuba lithothile bayihlukumisa.
Ye, unjalo kulo daba uke ngaphambilini kwalingxoxo uke wakhuluma ngodaba lokuthi labanye emaphandleni abazama ukuziphandela nabo bayake betholakale babe lengxaki ngenxa yezomthetho zenezokuthi izinto azihambi kuhle kule nkohlakalo elizweni lokunye. Ungasinika nje ngamafitshane udaba ongathi lukhathazile ngomndeni wakho.
Kunodaba oluyihluphile kakhulu esigabeni esishangane ukuthi ufica kubona kuba labanye abantu okuthi babapholisi ebantwini bomthetho abaphezulu. Ukuthi loba bekusho ukulinda uyashina lokubona umthetho ngoba nxa usiyawa bomthetho bayithatha ibe yikhesi abayiyidlayo kancane kodwa ipheliphelile emoyeni kumbe baze babe balitshele ukubana hhayi indaba le iyasizikela ngoba sinesifonelo abaphezulu ukubana siyeyikhesi. So akuphathi kahle lokhu ngikhulumela kakhulu esigabeni olenzakalo ebeliwa kiphishangane lapho kube nomunye umuntu osine ivuliwe endaweni yasepotisu yakhe. Kuyibangela yokuthi okona kube kuba labanye abantu abangani baba ngamajulisi ngoba ba-connected to i-gavilithi phezulu khonayo. So lokhu kukoze kubana bagcina sebebulala umuntu babe abahlomisa njele dalizi kuka ibhura imalandelo nalaba kule minithiti amatukufisa babe ababukela imvii babe ababahlomisa kabuhlungu bathiya nakuma amanye ama-chemicals ukuthi bahlebenza ngani sebedakiwe abantu omunye umuntu wagcina isifo. Kuyikuthi uma besiya emthethweni amapholisa atsho ukubana idaba yenhle iyakhathaza ngokuba last time zake sayizinda same issue abantu bonabo ibaribhothi kodwa wasagcina sesifolelwa ngabaphezulu. So lapho sibathrentedi sebeii nakulanto esingakuyia ngayo. So ubone ukubana amalungelo oluntu kawasekho kuleli lizwe ngokuba sokusika ngokuthi waziba kwabezomthetho nxa abamthetho kukhulu kungumuntu owonayo i-connected phezulu labantu abaziyo khona le phezulu bona uyaswela ukubana uprotect ngobantu balowo muntu kuhlukile.
Hayi kuyezwakala. Mav there with Mrs. Ndebele, she was elaborating on the human rights abuses in the country. She's saying that Muslim women, they always sometimes face harassment from the police during this lockdown. And she gave an example, you know, the case, the long-standing case of the Culture Park sisters, who were arrested for allegedly breaking the lockdown regulations. And there was also the issue of Xolile Maphosa lately. She was also allegedly abducted by people who were looking for her activist uncle. So she says those cases are prevalent, including even those who are trying to make a living because of corruption in the country. So she gave an incident in Shangani where some people got harassed, where a family got harassed, and when they report the case to the police, they don't see anything going on because they believe that the people are connected to the local police. Of course, we don't have the police here to tell their side of the story, but people are alleging corruption in many instances. Yes, over to you, Ma.
Aiwa apo tsanga tirikunzwa kubva kuna amaindebere vanga vari kutaura iwo pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai panguva ino yeCOVID-19 nekuti tinoona zvizhinji zviri kuitika kumadzimai panguva inoyi vanga vari kutaura ivo pane zvakaitika kubulawayo kwavari ikoko. Asi tinoona zvakare kuHarare kune mamwewo madzimai aya veMDC vanonzikanwa nekuti MDC trio vanova ivo Muzvare Johana Mamombe, Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marowa vari zvakare panguva inoyi vari kupinda vachidzoka kumatare vachiwanikwa ivo vachipomerwa mhosva yekunzi vari kunzi ivo nematare vakawanikwa ivo nehurumende vari kunzi ivo vakanyepa kuti vakawanikwa ivo vachipambwa munguva yapfuura. Saka ndo zvimwe zvinhu zvazviri kutaurika izvozvi. Regai tidzokere kuna Dr. Chipo Dendere. Dr. Dendere, I hope taakukunzwa yemanje. Yeah, but it's a bit crackling. Let's try again.
Oh, no.
Yeah, this is better. So going back to the U.S. Elections and what can people expect to see tonight, judging from what you've seen the other speakers saying leading up to this big acceptance speech by Joe Biden, the Democratic nominee?
I think tonight Joe Biden is going to try and make a case that he's very, very different from Trump and that he's ready to lead from day one. Yesterday we had Barack Obama saying that he just doesn't think that Trump has taken the job of the president seriously. So I think that's going to be the jumping off point for Joe Biden to say that, look, I am a serious person. I don't think that this is a reality TV show. I am the person who's capable of healing this nation. What we had from Joe Biden was that you need somebody right now who understands grief, who understands how to heal a broken family. And I think there's going to be a second jumping off point for Joe Biden is to say, look, America is divided right now and you need somebody who can bring the country together. And I am the guy for that job. And finally, he's going to make his case for being able to rebuild the economy. So one of their, I think, slogans has been Build Back Better. So they're going to make the case that we can rebuild the American economy. We can make it better. We can go back to what Barack Obama left and improve on that and fix the wreckage that Trump has faced. But again, as I was saying before we got cut off, that all of these, they're speaking to the choir, right, to the base. Mm-hmm. Their biggest challenge is getting those people that voted for Trump to support the Democrats, in particular the white suburban women. So we know 52% of white suburban women supported Donald Trump in the last election. Can they not only get their base out, but can they also get the moderate Republicans to switch over their support from Donald Trump to Joe Biden?
Mm-hmm. We see that also Mr. Trump himself, President Trump, is not, you know, at this point, he's also, you know, still going to his base and seeking support. What does this mean when you look at what's going on right now? Because on the ground, we've seen Mr. Trump also going out to garner support for his party, the Republicans, while the Democrats have their own convention, and the Republican convention will come next week.
So we've already seen that some of the big pro-Trump people have won the Republican primaries. So there's a lady out in Florida who, you know, she stands for almost everything that Trump stands for, and she's young, and she won the primary there. So I think in terms of the core Trump supporters, those he's got. The question is, can he get the moderate Republicans to vote with him? And again, this is where he has to convince the McCain Republicans that, look, even though Cindy McCain is saying that she's supporting Joe Biden, I'm still your guy, right? I'm still the Republican candidate. I'm not just the Republican candidate for the extreme far right, but I'm the Republican candidate for the moderates as well. He also finds himself in a bit of a struggle because yesterday he was speaking out against Goodyear, and Goodyear is a company from Michigan. It's one of the oldest American-based companies in Ohio, and he was saying that people shouldn't support them. So can he convince the Midwest that even though I'm against some of these companies like Goodyear, I'm still your guy, right? I can still make your life better. I am better than Joe Biden. And Joe Biden, we know that he has a lot of support in the Midwest. So on both ends, I don't think either of them should be comfortable yet. We know that you don't celebrate a win at halftime. And they are, you know, about 80 days out. So it's going to be a big fight for both of them.
Ngesikhathi se-COVID-19 abesifazana labantwana bakhonona bathi bona nxakulayinwa ezibhedlela kumbe ngingathi ezibhedlela emavinkilini ema-shops lapho kulayinelwa kudingwa impahla kuyanyathelwana kugcina abesifazana begxotshwa kusenza okunye labana besilisa okuyiba abaqinileyo abafana abancane yibo abazuza lokho kukhona yini lokhu ezibhoraneni lapho kulayinelwa khona amanzi nakwezinye indawo kumbalisekho uhlupho lwendwendwe lezo kulayinelwa impofu lamanzi lokunye
iindwendwe zisekhona kodwa ekulayinele yokusha sokukalutshwana impofu singayithi itholakala intimo yakhona isiba kodwa kungcono cause akusela kulayini undwendwe osolukhona kakhulu lusemanzini uliso olukhulu kakhulu emanzini ngokuba labo abasiphathela amanzi like ama-organization kumbe mina usihlansi esiphathela amanzi ngamabhawuza abafika kwesinye isikhathi ngezikhathi sokusiba leyo sonke umuntu yabe sedisparate sebafuna amanzi ngokuphuthuma okuchina kusiba nokugqobana abantu befutana bebangukubana yibo ngawokuqala ukuwathola lawa manzi especially ensukwini zinezizihlelilapho sithole khona ukulawa wonke
Yes, if you can explain that in English, Mrs. Dabele, on what the situation is like now. You are saying there are no longer millimeter lines in the shops where people, especially women, used to be pushed aside by the stronger younger men. We know those are the complaints we used to get from women and children. But there's still a problem in water fetching areas. What exactly is happening there, if you can explain to us?
Then it's been short, so it's a bit expensive. So there are no shoes actually for food that we need to open the boxes now. We might, it's far much better than what it used to be. But though currently there is a challenge of water in Lawayo, we find most of the women looking for water in boroughs. And it's the same thing that is happening in boroughs. Boroughs, you find their long shoes, and they're busy. People fighting for that, for the precious liquid, because there is no water. So it's a challenge that we're facing as well in currently. Even our town, we now spend more time looking for water, chewing boulders and chewing bowls. So it's a challenge really.
Okay, thank you very much. That was Mrs. Coran Ndebele there, giving us an update of what's happening during this lockdown. Over to you, Marvelous.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mai Cora Ndebele vari kuBulawayo vari kutaura ivo kuti nyaya yedambudziko remvura ndo iri kunyanyonetsa nyanya madzimai asi regai tiendei kuna Dr. Chipo Dendere. Dr. Dendere, tochipinda nerurimi rwamai kuti munoona vaBiden nhasi vachizenge vachitaura nenyaya yei pavachatora ivo pavachanzi vataure acceptance speech yavo. Zvii zvakakosha kuti vataure nezvazvo?
The audio is not coming well.
Okay, I think for now, let her come back in, because that happens sometimes. But kunyao vakati raparijino, tangatu kutayaura isu na Dr. Chipo Dendere, vanova imo muno mu America uyeje vari muzvina fundo vangavari kutaura nesu pamusoro pezva tiri kutarisira kuti zvinge zviri kuitika muzuva ranhasi apo tiri kuona isu kuti vaJoe Biden vanowanika vachinge vakamirira maDemocrats vachange vari kupa inonzi iyo acceptance speech yavo nhasi. Tichitarisa zvakare kuti vaDonald Trump vari kutarisirwawo kuti vawanikowo vachipa yavo acceptance speech svondo rinouya. Saka tatiri kungoziya ipo pano kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei muno muAmerica kana paine sarudzo idzodzi dzevatungamiri venyika. Tichitarisa zvakare kuti sarudzo idzi dziri kuitwa panguva iyo nyika nepasi rose nemuno muAmerica vakatarisana nedambudziko reCOVID-19. Ameno, Dr. Dendere, imboedza itaura chinzi. I think zvakona nanga murwere achida. So, sir, I think for now, let her drop her, then she can come back on.
We'll try her again. Let's see, she's putting on, maybe she wasn't, let's try her again one more time. No. Yes, yes. Now, reconnect, we have about 8 minutes now or so, so she can come and say her last word. Let me drop her, she will come back later. Yes, I hope it will be easier for her next time. All right. Yebo ke, sizabuya futhi njalo kuwe Nkosikazi Ndebele ukuthi ungasichazisela ke sesibuyela futhi lapho onika khona abantwana ukudla ukuthi kahle kahle kuyikho elikufunayo kathesi kuyini nxa lisithi lidinga uncedo. Lifuna ukudla, lifuna impahla zokusebenzisa ukuthi abantwana bezivikele uCOVID-19, lifuna abancedisayo, kumbe kuyini elikufunayo?
Ngiyabonga. Okwamanje esikufunayo sifuna ukudla ukuthi abantwana bamithi bathole ukudla okufaneleyo. Esingase kudinga kakhulu sidinga impuphu, sidinge amafutha, sidinge ibeans.
Yes, njalo usitsheleke ngesingisi ke ukuthi kahle kahle kuyini elikudingayo ukuthi lincedise abantwana. Yes, thank you very much. So those are the things we need. And did you get the volunteers? I heard you later on, earlier on in Jabele mentioning that you also need volunteers. Have you had enough women coming up to assist with the feeding scheme?
Yes, 20 local women are coming to assist
Okay. Yes, that was Cora Njebele there. Mark, she's saying that even since we remember we once spoke to her some months back, and she's saying now people know that she has this program. Some people have come up to her, and she has more kids now. And she's saying some have said that they heard from us that there is such a kitchen because their children didn't have adequate food.
Thank you so much. Tina mai Dr. Chipo Dendere gaitende kwa vari ndazweta kwa wafone la panare kusitizwe. Saka Dr. Dendere ndandafunza ini nyanyapanya ya yesha tu kuona shakatari sikuwa kuita nasi ku Democratic Convention. Endra imbere yukuti muu utawe utimuru kuona shifamba sei kunava Joe Biden.
Chumta nga story ni kukata kata ita. Chifiri muru kunye okay. Nanti ke njinona sekunje wa Joe Biden wateta angira pakasira wa Obama manyeru. Wachayeza iwo kuratita usare msiano mkuru pakati pavo na watchamu. Chibuta angata wateta riza mitumki iwo wanchora basa iwesha hazama. Uye jibuta awaspita u president kunje munu alipa TV show. Ma Democrats loza wakuramba wati tukirida kutiva Trump wakuita. Joe President kuti vangoita kunge munari kubuda pa TV tichipiri vachada kuratidza ivo kuti vanonzwisisa kugadzirisa economy kuti vachagadzirisa nokuti tirikuona kuti kubva zvakatanga COVID mamakets adzikira vanhu vazhinji vari kuratidza kuti vari kutambura vazhinji vakarasikirwa nemabasa saka vaJoe Biden vachiedza kupa kesi yavo kuti ivo vanogona kugadzirisa economy vozo pedzisira maonero angu nekuti ivo vanogona kuunza nyika pamwe chete semunhu anonzwisisa kurasikirwa nekurwadziwa kana mhuri yaparadzana vachati ivo ndiro basa ravakagadzirira kuti ndiye munhu anogona kuunza kunyaradza munyika yekuti tiri kungoona marayot nemaprotest everyday nenhau dzeracism vachiti ivo vatrump ndovakonzeresa kuti izvi zvinhu zvinyanyise kuipa iwo vachagona kugadzirisa ipapo.
Tombotarisawo kuti ivo vaTrump vari kutarisirwawo kunge vachiwana vachiitawo acceptance speech yavo svondo rinouya, asi pari zvino vari kuenda zvakare vachiedza kutsvaga rusigiro. Munoona sei zviri kuitika pari zvino izvi kumarepublicans?
Ndinoona sokunge vaTrump vanoziva kuti bhesi ravo ibhesi ravo, saka taonawo zvekare vanhu vanosapota vaTrump vachihwina mumaprimary Florida kune mudzimai akahwina anosapotwa navaTrump. Saka vavo vanosapota vaTrump bhesi ravo rakasimba, handione vachizungunuka ipapo. Kune vateereri vedu vemuzimbabwe tinogona kufananidza nevaya vanosapota kana tingati MDC kana ZANUPF zvakasimba, ivavo havazungunudzike. Dambudziko richasangana navaTrump nderekuti vanogona here kuti vaya vari pakati kana kuti vari kudzeyadzeya vasati vanyatsotivari kuda vaTrump kana vaBiden, vanogona here kuvatora ivavo nevaya vatingati mamoderate Republicans vaisapota vanhu vakaita sana Joe McCain. Takaona nezuro mukadzi wavaJohn McCain achisapoti yake kuna vaJoe Biden. Saka vaTrump vachagona here kudzosa marepublicans wayo kuti aiwa, inini handisi munhu ari too extreme, ndiri president wemunhu wese, saka ndisapotei zvekare muna November.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda chaizvo. Dr. Chipo Dendere, maybe munogona kutipa mazwi enyu ekupedzisira nekuti tinenge taakusvika kumagumo.
Tichitaura panhau yeDemocratic Convention, tinoti vanhu vari kufara chaizvo. People are very excited nekusarudzwa kwakaitwa muzvare Kamala Harris. Asi mubvunzo mukuru wekumadhemokrati ndekuti zvichava enough here kudzosa vanhu vasina kuvhota in 2016, pamwe chete nekuti vanokwanisa here kutora mavhotes kubva kumarepublicans, kunyanya vakadzi vechichena 52% yavo vakavhotera vaTrump. Asiwo vaTrump navaBiden hapana ati ahwina, vachine mazuva almost 80. Saka election ino ichange yakaoma nekuti zvinogona kusvika pamavhotes mashoma shoma kuratidza kuti anenge ahwina ndiani. Nemuchirungu tinoti the DNC is very excited about Kamala Harris, but it's unclear whether or not her candidacy as vice president will be enough to bring in moderate Republicans and to energize the base, in particular those who didn't vote in the 2016 election. That said, both Biden and Trump still have a long way to go to convince a lot of voters that they're the guy for November 2020.
Thank you so much.
Yebo ke, umhloli cha wethu uDokotela Chipo Dendere lapho besichasisela ngokuningi. Manje isikhathi asisavuma seyikubuyela kunkosikazi Cora Ndebele ngoba isikhathi sesidliwe nguMangoye, kodwa uthi ye ulayo sibenhlanganiso yakhe ye-open heart udinga usizo anceda abantwana khonale e-2407 emakhandeni ngoBulawayo. Hhayi-ke solivalelisayo-ke yimi usithandekile mhlangano sithi asihlanganeni njalo ngolwesine oluzayo kuhlelo olufana.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya, uye ndichiti ngatisanganei zvakare. Nhasi manheru tichange tichikupai zviri kubuda kubva kuDemocratic Convention, saka ngatisanganei zvakare nhasi manheru tichizeya tichiona kuti zviri kufamba sei kuconvention iyoyi, uyezve tichiona kuti Zimbabwe ingadzidzei kune zvatiri kuona zviri kuitika imomo nomuAmerica. Muve nezuva rakanaka.
VOA Africa in Zimbabwe has moved to a new satellite. Listeners can now find us on SES5 band and C-band transponders. Continue counting on us for the latest news, music, sports, and more. Now with a better signal and a better sound. VOA Africa in Zimbabwe, your best source for news and information.